Achitaura vari kumahofisi avo kusekuru Kagubi building nezuru amai nyoni vakati hurumenda ichadi kuti vanhu vatengesere zvinhu munzvimbo dzisina zvimbuzi nemvura nokuti zvine njodzi kuruzhinji rwevanhu sezvo zvichipa kuti korera ipararire. Amai nyoni vakaenderera mberi vachiti kune vamwe vanotengesa mumigwagwa vave kubva vatobika zvokudya zvavanotengesera ruzhinji panzvimbo dzavasina kupiwa nekanzuro izvo zvopa kuti hurumende itore danho iri. Asi vatungamiri vemasangano evanotengesa mumigwagwa anoti kanzuro ndiyo iri kukonzera dambudziko rekorera sezvo isiri kuchenesa mvura nekugadzira pombi dzesiweji dziri kuputika. VaEfrem Chizola vanomirira sangano remunhu mutapa Royal Charter vakati vanopokana nemashoko ekuti nhengo dzavo ndidzo dzakonzera korera.
Tinopushikana zvikurusa nekuti pane kurasirwa kweupenyu kwakaitwa nekuda kwedambudziko rekorera. Asi nyaya iripo yataona iseboka. Tinoti zviri kutaurwa nemamwe mapepanhau kana nevamwe vanhu vakazvimirira vachiti korera iri kubva muvanhu, iri kubva mumavhenda, hatiwirirani nazvo. Isu tinoti korera iri kubva mumvura isina kuchena iri kusupplywa kuburikidza neCity of Harare kunyanya mumvura iyoyo uyezve nekusatakura kwavari kuita marara. Saka tiri kuti ngavadzokere kumabasics, ngavatakure marara, ngavagadzirise zvimbuzi zviri kumvura iri kubuda muzvimbuzi ichingotenderera. Izvi ndopatiri kuti ndopane nyaya.
Vanoti vatengesi vanogona kushorwa nekutengesera pedyo nemvura ine masiweji sekumbare asi havasi ivo vakonzera kupararira kwechirwere.
Takatarisana nevanoti vanozvishandira vanonzi mavenders vanozochiva catalyst pachirungwa ndiri kuti ndingataura kuti dii neshona kuti inozochifamba nekukasika korela asi ichinge yabva zvayo mumabasa ari kuitwa necouncil. Ngavasave corrupt, ngavasapoliticize zvinhu. Uyezve we can't rule, hatigone kurule out kuti sekushandiswa kwaisimboitwawo korela nedzimwe nyika dzekunze kana nevamwe mapanduko nevamwe mapato anenge achida kupandukira hurumende. Izvi zvinogona kuitika futi munguva yedu. Korela has been used as a weapon of war and it can also be done within our time.
Amai Agnes Magunje veZimbabwe Informal Traders Association vakati nhamo yekushaya mabasa ndiyo yapa kuti vaende mumigwagwa vachiti kuvarambidza kutengesa zvichavasiya vasina chekubata.
Isusu tiri kuona kuti zveshuwa korera yakonzera kufa kwevanhu vakati wandei ende tiri kuona kuti iri kunyanya kuzobatanidzwa ichinzi mavhenda ndo anyanya kukonzeresa ndosaka ari kubviswa munzvimbo dzekushandira. Asi tiri kuona kuti vanhu vanozopedzisira vachishanda munzvimbo idzodzo nenyaya yekuti havana cheuviri, hapana chekuvararamisa, saka vanopedzisira vakutsvaga kuti vowana sei kuraramisa mhuri dzavo. Saka kana tichibvisa vanhu pane imwe nzvimbo inovaponesa tichiti kuvadzivirira kurufu, tiri kufanira kuziva futi kuti nzara inokonzeresa futi rumwe rufu rwerimwe nzira. Saka tiri kuti ngativeiwo nemaalternatives, ngativeiwo nedzimwe nzira dzekuti patiri kusudurutsa vanhu ava tiri kuvaisepi tichiziva kuti vanhu ava vari kuda kuponesa mhuri dzavo, vana, zvikoro zvakavhurwa. Saka tinofanirwa kuti titarise zvakanyanya kudzama kuti hongu zviri kukonzeresa asi hatisi kugadzirisa rimwe dambudziko here tichikonzeresa futi mamwe matambudziko akatonyanyisa anenge akutozopa paradza futi mhuri idzodzo dzatiri kuda kuti dzipone.
Vasamuel Wadzai veZimbabwe Initiative for Social and Economic Transformation vakataura kuti zvokuita hwagonzo nakiti nemapurisa uye kubviswa nechisimba havawirirani nazvo.
Isusu maonero edu ndekuti danho rakatorwa nehurumende rokubvisa mavenders muscis vachipaiwo nyaya yekubuda kwekorera hatiwirirani naro. Tiri kuona sokuti zvinhu zvakaitwa nokumhanya pasina kuhurukuro dzakaitwa nemainformal traders, hurukuro dzakaitwa nemavenders. Paifanira kuitwa hurukuro yokuonesana kuti zvii zviri kufamba sei, dambudziko nderipi, powanikwa solution vanhu vakagara pasi. Saka zvokumhanyidzana nokubviswa nechisimba zvataona zviri kuitika, isu seboka hatitenderani nazvo.
Mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaStanley Kanyakudya vakatsinhira mashoko akataurwa nevamwe vavo vachiti dambudziko imvura inobva kukanzuro iri kukonzera korera.
Zvizhinji zviri kunoiswa zvichitumiwa kunenerera vanhu nenyaya yekorera hazvibva kwatiri, zviri kubva kuti mvura haisi kuenda kuvanhu. nzvimbo dziri kuwanikwa zvirwere vanhu vari kuzvicherera matsime asina kuvharwa inyaya yokuti hakuna mvura iri kubva vanhu vari kushaya zvokuita saka izvozvo zviri kutakisa hosha nokuzenge vakuzenge vakutengeserwa chikafu chisina kugadzirwa zvakanaka panzvimbo dzinodambudziko saka zvinokonzera chirwere haisi nyaya yemavhu ngazvibve kwatiri tinovavada kuti ndo zviri kuwadzisa vanhu chikafu mabasa hakuna zviri kuzikanwa nenyika ese ko vorarama nei hatingaurayani unoponda munhu unosvika mupondo wowana asina mari waite
amai nyoni vakakurudzira vatungamiri vemapato aya kuti vanyore nyunyuto dzavo dzose kuti vagonodzipira kumahofisi ekumusoro kuti vaonesane kuti vangabatsirika sei imwe nyaya yakabuda pamusangano uyu ndeyekuti kanzuri yakatsvaga nzvimbo 26 dzokuti vanotengesa mumugwagwa vaende kunotengesa zvinhu zvavo asi hapana kana zvivakwa kana zvimbuzi zvakaiswa ikoko nyaya yakabuda zvakare ndeyekuti vanotengesa mumigwagwa vanoda kuti nzvimbo idzi dzipihwe bazi raamai nyoni kuti vagokwanisa kuzvivakira zvinodiwa nokuti kanzuro hapana zvairi kuita ndakamirira studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.